Manera kanaka muri Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo kurume 29 2020 makaterera ku studio 7 nevenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hurumbende inoti kutanga mangwana mauto ndiwo achaona kuti hapana vanhu vanongombeya mbeya mumigwagwa zvisina tsarukano kuri kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus icho chabata vanhu vanomwe nekuuraya munhu mumwe chete munyika.
Timo hondo chaimo chaimo and tirova nawo kuti unyatsoziva kuti adhere to the measures enforcement yofana kuti itwa kuti tiwine chinhu nenyaya yekuti vanhu vanga vati mangwana hamuzari moke the security forces are helping to terms of management together with everyone
vana chiremba vakawanda voenderera mberi nekuramwa mabasa vachiti zvichemo zvavo zvekuti vawane zvekuzvidzivirira kubva kuchirwere checoronavirus hazvisati zvagadziriswa
tiri muchitaura nezvitoro kuti tingare
Sangano re Grain Millers Association of Zimbabwe rinoti riri kushushikanawo nevanhu vari kuungana vakawanda vachida kutenga hupfu muzvitoro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC.
Mushure mekunge vanhu vanomwe vabatwa nechirwere checoronavirus munyika uye mumwe chete achibva ashaya nemusi wemuvhuro svondo rapera vanhu kutanga mangwana vanenge vomanikidzwa kugara mumba kana vasina basa rakakosha ravari kuita nhasi gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati masoja achanga ari mugwagwa kuona kuti vanhu vatevera zviri kukurudzirwa nehurumende Nunurai Jena, anotipanya inotevera.
Vachitaura nhasi muchinoi apo vanga vachisangana neutungamiri webazi riri kuona nezvechirwere checoronavirus mudunhu reMashonaland West amai Mutsvangwa vati vose vacharamba kutevera mutemo wekugara mumba uye wekuungana vacharangwa nemasoja.
Enforcement yofana kuti itwa kuti tiwine chinhu mangwana hamuzari moke the security forces are helping to in terms of management together with everyone kuti zvinga manejeka sei haikona kuti umwe anofunga kuti haini ndine nharo maningi kana kuti vakondi vanondiita sei unozoitwa something
amai Mutsvangwa vayambirawo vebvisvondo kuti vatevedzere mutemo wekusaungana nguva yehorodhi yeeaster nekuti vakatadza kuita izvi vachazvionera pamhuno sefodya
chirwere ichi chadingindira nyika yese hachisi chokuti icho kurambidza kuti vanhu vasanamata nekuti tinozviziva kuti mwari ndiye mukuru anotichengeta asi mwari anotichengeteiwo saka pane patiri apa zvakakosha zvikuru kuramba tiramba tichitaura navo vaya vangati no kuchechi ndokwatichatoenda chete mutemo wehurumende regai ndikudzei kuti kana paiswa mutemo pane enforcement
asi vati vatore venhau vanofanirwa kuita basa ravo semazuva ose zvisinei nekuti havana zvitupa zvekushanda zvegore rino kana kuti accreditation cards vachitaura pamusangano mumwe chetewo mukuru mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland West Dr. Wendelas Nyamayaro vati motokari hombe dzinotakura zvinhu dzichipfuura nemunyika dzinofanirwa kuongororwa kuti dzisatakure veruzhinji
And that could be a problem to us. So they should have places around Apamunomira. Apamunomira, it's only this place where you're allowed to stop and those people are monitored.
Amai mutsvanga vazivisawo vanhu kuti pavanenge vari mudzimba vakarwara vanofanirwa kuridza runhare panhamba dzinoti 2019 kuti vawane rubatsiro. Asi mutauriri webato guru rinopikisa reMDC vaDaniel Molokeli vati mauto anofanirwa kudzidziswa kushanda nevanhu kuti vasazopomerwa mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu sezvinomboitika vakanzi vaende kunochengetedza runyararo.
Sesangano reMDC tiri kugamuchira zvaitwa kuti kuitwe lockdown muZimbabwe. Chatinokoshesa ndechekuti mauto achatumirwa kuti ashande pakati pevanhu adzidziswe nenyaya yekodzero dzevanhu kuitira kuti vasaite zvinhu zvichaita kuti ticheme mangwana kuti vakutouraya vanhu vakutorega kuremekedza makodzero dzevanhu.
Mashoko aya asinirwa negweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhewa Mavhinga, vanhu vamukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica.
Panobuda mauto kuti vabatsire kuchengetedzwa kwemitemo, zvakakosha kuti mauto ashande nguva dzose ari mukati memutemo achichengetedza mitemo nekodzero dzevanhu.
Zvichakadaro, zviteshe zvemabhazi munyika yose zvaswera zvakazara vanhu vachiedza kuenda kumisha yavo. Pamusika yembare nembudzi panga pakazara vanhu zvakanyanya, asi vakawanda vakundikana sezvo michovha yanga iri mishoma kana kuti yanga yodhura zvakanyanya. Mabhazi ezupko anga achimhanyirwa nevazhinji, anga achikundikana kutakura munhu wose. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Mutungamiri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Tawanda Zvakada, vanoti hurumende haisati yagadzirisa zvichemo zvavo zvekuti vakwanise kuwana zvikwanisiro pakurwisa chirwere checoronavirus. Vanhu vanomwe munyika ndivo vabatwa nechirwere ichi kusvika pari zvino. Vana mukoti navana chiremba vakatanga kuramwa mabasa svondo rapera vachiti vanoda zvekuzvidzivirira zvakaita semagrovhosi, mamask uye hanzu dzacho. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Asi mumiriri weZimbabwe kuAfrican Union kuEthiopia vaAlbert Chimbindi vakati Zimbabwe ichawana zvimwe zvekurwisa coronavirus kubva kusangano reJack Ma neAlibaba Foundation, iro rakapa African Union zvikwanisiro izvi zvakasvika muEthiopia svondo rapera kumuzinda weAU. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata Dr. Zvakada.
Isu hatina kuonesa here? Tinotoonawo pazvipiti piti zvinoitikawo kunana America. Vane zvaanobuda vakapfekawo kunyange zvisina kukwana, asi nezvimwe zvinotarisirwawo kunge munhu anazvo zvekuda kuti maminimum. Tinoziva kuti hatina petichakwanisa kuwana zvese, asi pane maminimum anotarisirwa kunge aripo, vavatakatarisirawo kunge aripo. Zvekare machiremba ekwenyu ikoko machiremba anobhadharwa zvakakwana, anofamba nedzimota dzavo zvekuti vanokwanisa kunge vachitofa zvichiendeka. Isi machiremba ekuno azhinji haadhiraivhi, andofambawo nemakombi. Saka tiri kudawo ziva kuti tichazofambiswa sei nekudawo kuti vakanga vachisangana nevamwe tosavaisolation yaya hapachina zvetiri kuedza kukurudzisa.
Tichitarisawo nyaya yedzidziso yekuti chirwere ichi chinopararira sei, iri kuitwa here? Notambotaura nana mukoti vari kuti kunenge kwakadzidziswa vanhu vashoma. Ko kuna ana chiremba zvakamira sei?
Ndozvimwe zvezvinotozotatiutaura izvozvo kuti dzidziso yacho yakaitwa vashoma, asi vana chiremba vari pagiraundi vanova ndivo vachange vachitanga kusangana nevarwere. Dzidziso iyi haina kunyatsoitwa zvakakwana, saka ndozvimwe zvezvinyuto zvacho zvanga tiri kutaura izvozvo kuti dzidziso yacho machiremba anenge achitanga sangana nevarwere tinoti mafrontline acho haana zvakakwana zvaisivira ende haana ruzivo rwakakwana rwekuti wawana munhu ane korona unoita sei. Ndavo kuti yacho tekurifeya yacho haina zvakakwana.
tichi tarisa iro dambudziko riri ku Wilkins iri makakurukura nezvazvo here pamaka taura one iyo hurumende yacho
ati fadita taura nayo nenda saka nguva nyorera kuti rugota sorota changa kusikadziri
mumwe musangano uri kurini manja
atsatadzira patoni vakunzwa kune hurumende changa kusifambasei apandine Ache no da upinya, ndike kuti achiremba haasi kuti haasi kuda kushanda, haasi kuda kubatsira nehurumende kurwisa nedambudziko rauyira nekuti injodzi inowanikwa chero nani zvali haisi mhosva yemunhu. Samachiremba wacho tinoda kuti tiri pamberi tichibatsirana asi pane zvinoda kuchigadzira tizokwanisa kubatsirana zvakakwana.
Mutungamiri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Tawanda Zvakada, vari parunare muHarare. Vanhu vakawanda munyika vari kuchema-chema nekukwira kwakanyanya kwemitengo yezvinhu mushure mekunge mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vazivisa kuti vanhu vanofanira kugara mudzimba kwemazuva makumi maviri nerimwe anotevera nechinangwa chekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Vanhu vanenge vachienda kumabasa ndevaye chete vane mabasa anenge achinzi akakosha. Vamwe vanhu vaida kutora mari mumabhanga nezuro kana kuWestern Union neMoneyGram vakakundikana nekuda kwekuwanda kwevanhu vaidawo kuita izvi. Asi kunyange hazvo zviri kunzi vanhu vagare kumba, vamwe vanorarama nekutengesa migwagwa nemamwe mabasa emaoko vaudza Studio 7 kuti vari kuzoenderera mberi nekuenda kubasa sezvo vasina chekubata. Imwe nyaya iri kunetsawo ndeyekuti vanhu vari kuungana vakawanda vachiedza kutora mari kana kutenga zvinhu. Sachigaro wesangano reGrain Millers Association vatafadzwa musarara vatenda kuti iri dambudziko rinoda kugadziriswa.
Ndodaira kuti mutungamiri wenyika vakanyatsopa mashoko anoudza maringe kuchidzana kweruzhinji panzvimbo dzakadai. Saka tiri muchitara nezvitoro kuti tingarerudzisei dambudziko rekuunganirwa kunenge kuchiya hupfu. Izvozvi maMillers ari kugaya hupfu hupfu huri kuenda asi huchiri hwakashomeka. Saka dambudziko tinaro tichidhukita musoro pamwe chete munara pamwe chete nemuchitoro nemapurisa.
Asi zvii zvingaitwe semaonero enyu kuti vanhu vomira muraini asi paine chinzvimbo pakati pavo chekuti vasakwanise kutapurirana chirwere ichi zvingashanda here izvozvo?
Hamuzi muZimbabwe chete muri kuwanikwa vanhu vakamirira kutya. Kunyange kune dzimwe nyika dzakabudirira dzakasungira kuAmerica nekuEurope nekuSouth Africa vanhu vari kungomira mutsara vachinzi vacho vachityira kuti chingazochomeka. Asi pane mutemo wekuti izvo vanhu ngavamire vakapanana gwanza rinokwana kuita mita imwe chete. Saka chikuru chinenge chitanga kukarisirwa ndechekuti vanhu vasvitambire vaitevega nekuteerera kwavo pasave nekuzoshandisirana kwesimba kuti vanhu vateerere. Saka tine chikurumbira kune vese vanenge vachienda mutsarayo kuti hongu upfunonwa kuwana asi hatidi kuti mutakure upfu nechirwere ichi. Saka tinokumbira kuti dai tanga takoshesawo zvakare utano tikamirira upfu kudai.
Mubvunzo wekupedzisira tiri kuonawo vanhu vaakutenga zvinhu zvakawandisa nekutyira kuti pada vangazonzi garai mudzimba. Hongu imi munongogadzira zvinhu hamuzopinde muzvitoro muchiona kuti zvatengeswa sei. Asi hamusi kumbotaurirawo here nevanotengesawo muzvitoro ava kuti pada zviri nani kutengesera munhu chimwe chete kana iri shuga imwe chete kuti vamwe vaonewo chouviri pane kuti vanhu vaite zvekuhodha zvataakuona zvaakuitika?
Tane dambudziko rekuti tane vanhu vatova vatengese basi kuti muimwe chete inopinda baba namai nevana vachinotenga upfu vakawandisa kupfuura vanoshandisa. Vane chivimbo chekuti vanoni zvinotengesera kune vamwe. Iroi dambudziko ratinaro ndinziva kuti vakupiwa zita remadimiriro ainzi professional bias. Saka isu zvatiedza kuita padambudziko iri nderekuti chikuru chinopedza dambudziko iri kuwanza upfu mumusika kana muchitoro. Saka tanga tichitarisa hedu zviri kuitika kuMozambique neSouth Africa mashoko anga achipirwa nehurumende kuti vari kuda kugadzisa dambudziko recovid sei kusanganisa vatu vanhu vagare kukumba tinofara kuti pari zvino nyika mbiri idzo dzinokwanisa kuti kwatinotora kana kuti kwatinokwanisa kupfuura nako nechibage tisizomisa kufamba kwechibage tichiuya kuZimbabwe. Saka isu tine chibage chakati chatakawana izvozvi chatanga kuti chiti wandei tichipinda chibage ichi chiri kututsira icho chiri kuuya nehurumende. Tinodayira kuti izvo zvaita urongwa hwelockdown isu semamilas tiri vamwe vanonzi maessential commodities tichazenge tichiramba tichienda kubasa kana hurumende yatibemera.
Sachigaro wesangano reGrain Millers Association vatafadzwa musarara vari parunare muHarare. Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum.
Kwazwai. Muri Zimbabwe ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nechizvarwa cheZimbabwe chinogara muno muAmerica kuOhioko. Uyezve inhengo yesangano reCitizens Initiative tine hurukuro navaFreeman Chari. Sangano ravaChari riri pakati pekuunganidza mari nechirungu tinoti fundraising iyo ine chinangwa chekubatsira vana chiremba nevana mukoti munyika. Panguva iyo pasi rose kusanganisira kuZimbabwe vanhu vari kutarisana nedambudziko rechirwere checoronavirus. VaChari vari kufundraisa mari vachishandisa dande mutande vachishandisa chirongwa cheGoFundMe. Pari zvino vaunganidza mari iyo inosvika $23,000 madhora ekuAmerica aya muri Zimbabwe. Aiwa, muri Zimbabwe ngatiendei kuhurukuro yatiinayo nava Freeman Chari tinzwe zvizere pamusoro pezvechirongwa ichi. Ngachibatai nyaya enda kunzirai pana mavhura chimwe chirongwa cheGoFundMe. Mungatudzawo zvizere here pamusoro pezvirongwa izvi?
Machi gore rapera kuchimanimane ndinofunga kuti vanhu vanoziva kuti kwakaitika cyclone yakauraya vanhu vanosvika 1000. Saka isusu semacitizens takangobatana tikati toita sei. Vamwe vakati ano ngatikandei mari tione kuti tingaita sei nenyaya dzechikafu nenyaya dzemabhandeji nevakavhunika kuvabatsira kurapa. Saka ipapo takabva tavhura GoFundMe, vanhu vakatanga kukanda mari, vanhu vakakanda mari yakawanda chose. Tikakwanisa kuendesa chikafu chaisvika about $48,000 chakanodropwa nemahelicopter vachidonedzera vanhu vachitora. Papera mashona anokwana kuita matatu kana mana takazoona kuti chikafu chachawanda, chimwe chaibva kunana South Africa mune maorganization akawanda ngaakuuya nezvakasiyana siyana. Tikaona kuti tikakwanisa kubatsira vanhu nezvinhu zvinoita kuti vasazorwara uye kuti vakwanise kurarama vachienda mberi sematoilets zvimbuzi takakwanisa kuvaka zvakati kuita kuti vanhu vasaita korera. Tikakwanisawo kuzovaka dzimba dzekudzidzira mablocks kundima nekumandara kubikita.
Mune chimwewo chirongwa besides chocho chekutanga chamatsanangura cheCitizens Clinic, chirongwa chocho chakufamba zvakanaka
here? Chirongwa cheCitizens Clinic zvakaitika ndezvekuti pane pakanetsana vanachiremba nehurumende, vanachiremba vakadzingwa vese, asi vabereki vedu isusu vakatanga kurwara. Vanga vaiti hatichakwanisi kuwana mishonga, hatisi kuonekwa kumamisha uko. Saka isusu takabva tati ngatingobatanidza zvekare tione kuti tingakwanisa here kuwana vanachiremba vanoenda kunoona hama dzedu kunzvimbo dzakasiyana. Saka takaenda kunana Blawayo, Bhinga, Mutare, Masvingo neHarare tichingoona vanhu vairwara tichivatengera mishonga.
Tochipinda munyaya yezvechirongwa ichi chamakuloncha
icho chinechinangwa chokubatsira vana doctor munyika
pasi rose riri kuchema necorona temhuri yeZimbabwe vanhu vakatarisa vakaona kuti zvinhu zviri kuitika izvi zvikauya zvikatibata isusu pachaitika batai batai saka vanhu vari kubvunzana kuti toita sei toita sei isu tikati sema citizens tava neexperience yokuita tichibatsira ngatibatane zvekare tione kuti tingakwanisa here kunobatsira vana chiremba nanamukoti nevamwe vashandi kuti vanowana zvipfeko zvakakwana
tichipedza hurukuro yedu vachari ndaandikumbomudzawo kamhuri yeZimbabwe kuti kana munhu ane chido chokupa imari chepakubatsira pachirongwa ichi munobatika sei
vanenge vane makadhi akaita sevisa mastercard vanokwanisa kutumira mari kunze kwenyika kana vari kunze kwenyika vanokwanisa kuenda pagofundme vanongosecha kutsvaga kuti Zimbabwe COVID citizens response vanotiwana kana kuti vakaenda patwitter yangu @freemanchari vanondiwana kana muri muZimbabwe zvatiri kuita iko zvino izvi ndezvekuti mari iri kupinda muakaunti yeboard member adu vanonzi vamahohoma vanongotumira pa 263 777 078 387 tichagadzisa kuti tione kuti tingakwanisa kuita maaccounts chaiwo chaiwo here ekuecocash asi iko zvino izvi ndo zvatiri kuita asi tine spreadsheet ratinorakidza kuti mari dzapinda ndedzidzi kuti zvese zvinge zviri pajekerero
Aiwa tinotenda vaFreeman Chari vesangano reCitizens Initiative. Muri Zimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusi wechipiri apo tichange chiendera mberi tichitarisa nyaya yezvechirwere checoronavirus. Chirongwa D-Connection muineni Mike Hove 8 to 9pm muri Zimbabwe musakanganwe. Tine urombo kuti hatikwanise kukupa chirongwa ichi semazuva ose sezvo. Tiri kukupa chirongwa ichi tiri kudzimba dzedu nepamusana pecoronavirus. Chinopururuka chinomhara muri Zimbabwe nguva yangu ndiya dyanana anokoneka ine mufaro ndini wenyu Mike Hove bye bye
tinotenda zvikuru Mike iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum
Yesu simba rangu muri simba rangu muri simba rangu Yesu simba rangu
Manhero akanaka vatereri ini ndini Tanonoka Wande ndichikutambira nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero chirwere checoronavirus kana kuti COVID-19 chiri kunetsa pasi pose nyika zhinji dzichirambidza vanhu vadzo kuti vabude mudzimba nhasi tiri kuda kutarisa pamusoro pechirwere ichi uye nebasa riri kuitwa kana kuti rinofanirwa kuitwa nevemakereke mukubatsira kumisa kupararira kwechirwere ichi tichatanga hurukuro yedu na Reverend Dr. Kenneth Mtata munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Dr. Mtata kana makatarisa chirwere checoronavirus kana kuti COVID-19 chii chiri kuitwa nevemakereke kana kuti chii chavanofanira kuva vachiita mukubatsira kudzivirira kupararira kwacho
makereke anosangana zvikuru ndiyo nzira yavanoita nayo basa ravo nderekuti vanoungana vakawanda uyezve kana vaungana vanomhorosana vanobhabhatidzana vamwe vanombundikirana vachifarirana nezvimwe zvakadaro asi munguva yechigwere zvinhu zvose zvinofanira kuti zvishanduke kuitira kuti chigwere chisapararira zvikuru muvanhu ivavo vanenge vachisangana munguva dzakadaro chatanga chikurudzira isu kumakereke yezvino changari chicho kuti hongo directive yehurumende yaakatanga ichiti vanhu 100 kukambozobuda nyaya yevanhu 50 tikati isu makereke haagone kuti ati averenge kuti nhasi iko zvino kwapinda vanhu 99 saka so ndoingaenda mberi kana kuti kwapinda vanhu 49 saka tingasangana hedu chatakaona ndechokuti kupararira kwechigwere ichi hakunei nenyaya yemanhamba awa kana makangoungana hauzivi kuti munhu abva nebhazi mubhazi imomo manga makamira sei abva nekombi hauzivi kuti mukombi imomo makamira sei sasa takapedzira tokurudzira makereke nechokuti zvingava nani kuti munguva ino vino vanhu vashumire vari kudzimba dzavo ndochokutanga tatirikurudzira kumakereke uye zvese tinofara kuti makereke mazhinji akazviita izvozvo chimwe chechipiri chatanga chikurudzira ndechokuti zvimwe zvose zvanga zvakataurwa zvekugezwa kwemaoko zvekukosora vanhu vakaisa ruoko mukati megokora nezvimwe zvakadaro tichanga chikurudzira kuti zvirambe zvichienda kumberi asi vahwande tinogona kunge tasvika pane chimwe chinhano iye zvino nokuti shungu dzedu dzanga dziri zvokuti vanhu tisabata chigwere asi hazvizikamwe kuti iye zvino anacho neusina ndiani saka tinogona kunge tasvika pachinhano chekuti zvingava nani kuti tichitanga kufunga pamusoro penyaya yekuti hazvisina nhere kuti titi tose pamwe takatochibata kana kuti vazhinji vedu vakandochibata nokuti kana iriyo nyaya yekuti tose takandochibata kana kuti vazhinji vakachibata zvinotsvaka kuti tichiva nedzimwe nzira dzebehavior kupfuura dzatanga tinadzo pakutanga
varipo vatendi vanoti vanokwanisa kushandisa minamato kuti vasabatwa nechirwere ichi
pane vakristu vanotaura mashoko akasiyana-siyana nenyaya yekorona kana kuti zvimwe zvigwere zvose haisi nyaya tsva kubva kunguva yeHIV and AIDS kune vakristu vaiti musamwa maARV nokuti zvogona kunamatirai mukapora vamwe vachitaurawo nezvimwe zvigwere zvakangosiyana-siyana kuti hazvinei nemishonga tikangonamata zvinopora nanhasi panguva yekorona variko vari kuti izvi zvekorona zvinoratidza kuti vanhu havatendi munotya ndosaka muchitaura nezvokuti tizvidzivirire asi zvine munamato tinokunda ndofunga mashoko asina kutsarukana mashoko atisingakurudziri zvikuru nenyaya yekuti nyaya yekuzvidzivirira kubva panjodzi inyaya inowanikwa chero kubva mukati meshoko ramwari Josefa wakaudziwa muhope kuti atiza nemwana Herodi anoda kumuuraya vakristu vanofanira kudzidza kuti kana tapuwa yambiro yambiro iyoyo inofanirawo kubata nokutogwa siriasi ichero nevakristu mwari anotidzivirira hongu asi zvakakosha kuti nesu tisaita zvinhu mavune tichiti nenyaya yekuti tisiri vakristu tichadziviriko zvinotsvaka kuti kana tichiziva kuti zvinhu zvinokuvadza ndezvipi titize kubva pazviri mwari agoropafadza kutiza kwedu ikoko
mazvinzwira vatendi pamusoro pevatendi nechirwere checoronavirus namashoko iwayo abva kuna Reverend Dr. Kenneth Mtata munyore mukuru weZimbabwe Council of Churches ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ivai nesu zvekare zvondorinouya patinokuunzirai zvechimwe chirongwa chezvechitendero
tinotenda Tanonoka Wande tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino Vanachiremba navana mukoti vakawanda voenderera mberi nekuramwa mabasa vachiti hurumende irikundikana kuvapa zvekuzvidzivirira kuchirwere checoronavirus vakawanda munyika vochema-chemawo nemitengo yezvinhu yowedzerwa zvakanyanya apo vakawanda votarisirwa kusaenda kumabasa kutanga mangwana tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tichiti ivai nesu zvakare mangwana mangwanani
kana mchida utitumira tsamba mboja, zitumirei ku Studio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.